matambudziko guru tumasi kana tisingakwanisi kuita contact tracing. Izvi zvinoreva kuti izvo chirwere chaangopararira chaangoita muramba mhuru hatisikwanisa kuona kuti abatwa nechirwere ndiyana kuti tumuisolate. Kana tisingakwanisi kuisolata vanhu hatikwanisi kudzimura moto uri kupfuta wechirwere ichi. Saka hapati tambudziko guru rehurumende yakwanisa kuwana mari yekuti irwisa nechirwere ichi vombomira mamaprograma asina basa nekuchengetedza upenyu hwevanhu pari zvino. Nokuti izvo pasina contact tracing nekuisolata vanhu vasati vava nemasymptoms hapana kukontrola kwatingaite chirwere ichi.
Tichiona kuti mazuva ano uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira zvakanyanya, panozoonekwa here iyo contact tracing ichibudirira kandai pakawanikwa mari neuwandu huri kuwanikwa ihwo?
Contact tracing inobudirira kana mari ichingoripo nemaworkers aripo toziziva vakaisa effort yavo. Contact tracing inobudirira haichanetsi, nokuti izvo tiri kuzava kuti pakati parwariwa pakati pafiwa totesta vanhu vese vari related kumhuri iyoyo. Hapana chinombonetsa, tozviita neTB, tinozviita nezvimwe zvirwere zvakawanda. Saka handione chinganyanya kunetsa nemhaka yekuti manambas akwira.
Takanzwa gurukota rezveutano vakafanira kubata chigaro ichocho vaConstantino Chiwenga vachitaura kuti aiwa nyika haina dambudziko rezvipatara, asi tiri kunzwa veruzhinji vari kutaura kuti vari kushaya mibhedha yekuisa hama dzavo nguva ino yeCovid-19. Imiwo sachiremba muri kuonawo zvakamira sei?
Zvipatara hakuna weza kuHarare kana kuti ndekuno kumataundi madiki zvipatara hakuna. Asi muno mutaundi matira murakana nechipatara 1 chokuadmita muna neCovid-19. Iko kuHarare ikoko zvipatara zvokugara zvizere, vanhu vari kutotambura kuwana kwokuadmitwa. Saka tine dambudziko guru. Hurumende de yasvika pastage yekuassesa situation zvakanaka, nyangwe vakaita zvipatara zvematende chaizvo chaizvo zvatakaita panguva yekorera iyeye yokuseta zvipatara zviri temporary. Ngavaitisa izvozvo, nokuti vanhu izvi nevangofira mudzimba vanhu vanogona kubetsereka, nokuti ukamuadmita mukamupa oxygen anogona kutoita nani akarikafa akadzokera kumba. Vanhu ivava varingofira kumba nokuti hapana kwokuadmita.